News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri ndira 23/2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti kusabudirira muzvidzidzo kwevana vakawanda mubvunzo dzeO-level munongedzero wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zimbabwe yotatarika kudzikamisa dhora remunyika. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takafira Joe vanoti kutadza kubudirira muzvidzidzo zvavo zveO-level munongedzero wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yakazivisa nezuro nezvekubuda kwezvakanyorwa nevana mubvunzo dzeO-level munambudzi. ZIMSEC inoti huwandu hwevana vakapasa hwakawedzera zvichienzaniswa negore rapera. Gore rino vana vakanyora vakapasa vanodarika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 29.41%. Asi vana vakanyora vakapasa zviuru makumi mashanu nevasere zvine mazana mana nemakumi maviri kana kuti 54,420 pavana zviuru zana nemakumi masere nevashanu nemakumi maviri nemumwe vakanyora kana kuti 185,021. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Joe.
Maresults eA-level anoratidza kuti akaimprova kubva pa88% kusvika iko pa94.something%. Izvi zvinotaridza kuti vana veA-level vagara vana vanenge vachinoita zvinhu zvavagara vachigona uyezve vachiita masubjects atingati ndo kwavanenge vakasimbira, saka hazvinyanyokanamadza kuti akasvika pa94.5%. Asiwo zvinoratidza kugona kwavarayiridzi, zvikuru sei tichiona kuti mari dzinotambirwa navarayiridzi mashangura bhata.
Dr. Joe, makatarisa maresults eO-level, munovonei? Munoti
maresults eO-level hatisati tanyanyisa kumaongorora kuti tinyanye kuona performance namaprovinsi, asi zvazvinoratidza ndezvekuti maresults aya vana vanoita iwo 29% ndivo vakabudirira kuwana 5 O-levels and above. Vana vane chikamu chishomanini zvikuru kwazvo. Zvinoratidza kuti panoda kuti hurumende isunge dzisimbe uye iteererewo nhunha dzavarayiridzi. Vana vakawanda havachanyoona kukosha kwedzidzo. Zvavakunetsa kuti varayiridzi vakwanise kuinspire vana, iyo vachiona kuti vana vanenge vakapedza mazamanishini kana vakapedza even kumayunivhesitizi hapana chavari kuita. Saka tikatarisa anonzi maborderlands, maareas bordering maneighboring countries, vana vanoprefera zvavo kuinda kunoita basa rokunhonga maranjisi romumapurazi pane kuti varambe vachienda kuchikoro. Vana even muZimbabwe vanoprefera kunochera goridhe nezvimwe zvakadaro nokuti havaoni chauviri chinopa kuti vaende kuchikoro.
Saka mungati chinodiwa apa chii, Dr. Joe?
Panoda muonera pamwe, panoda kuti tikombara nechuru kuti tipe inspiration kuvana kuti vaone kuti ramangwana renyika rakajeka riri mukuti vadzidze. Zvoita sokuti vanotungamirira nyika vanoprioritiza retention of political power, personal investment in quality public education. Mari dzinotambirwa navarayiridzi dziri machangura pata. Saka zvakuda kuti hurumende iteerere advice inobva kumaprofessionals vanova varayiridzi namamwe mastakeholders kuti muzvikoro umu matsva guniso mutakura munoda kuti tivandudze kufara kwavarayiridzi nokuvapawo mari namaconditions of service akanaka. Pasina izvozvo dzidzo yemuZimbabwe hapana zviripo makumbe enyoka iri kuenda ichingopera vana vachitadza kuona kudzamu kana uremu hwokudzidza varayiridzi womwoyo yavo ichitumba nokuti nhamo yakatandavara serunyema mudzimba dzavarayiridzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Taunganando of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vange vari parunhare kumasvingo. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro avo vati vari kufara nezvakabuda mubvunzo.
Ndinofunga mangozvionero mhuri yeZimbabwe kuti bazi reprimary nesecondary education rina vana mazvikokota vari kubata basa, zvinosanganisira varayiridzi vedu vatinoda kuramba tichirumbidza nekubata basa kwavakaita kuti mumazamanishoni a2023 emafom 4 takatanzwa manyukunyuku tichiona kuti vakakunda zvikuru vachisepasa tageti ya2022 sekuti izvezvi zvipasi rate yedu yanga iri almost 30%.
Mazvitambira sei vandoro?
Izvi zvinhu zvinotifadza chaizvo. Tinonzwa kunyeveneka nenyaya yekuti tiri kunzwa kuti tiri kuona kuti mastrategies atiri kuisa isusu sebazi reprimary nesecondary education ari kuita kuti dzidzo yedu ienderere mberi iri yemhando yepamusorosoro. Kune vaya vanga vachitaura kuti makala ngaabviswe, makala ngaabviswe. Hezvo zvabuda musarudzo. Makala aya aita kuti pass rate yedu inge yakakwirira. Tafara chaizvo isu sebazi reprimary nesecondary education asi tisharamba tichiendera mberi tichida kukunda zvatakaita muna 2023.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kushaya kuzvipira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ndiko kuri kupa kuti zvinetse kudzikamisa dhora remunyika. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupawo kuti mitengo yezvinhu idhure zvakanyanya. Pamusika wemukoto, pane mari yakawanda, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora 13 kana kuti $1 to $13,000. Zimbabwe dollars. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nqive vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vachaparura matanho ekudzikamisa upfumi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Chenai Mutambasere.
Takatarisa pare zvino munyika yeZimbabwe ruzhinji kuti vararame vanototengesa kuwana chekuti vakatenga vokwanisa kutengesa nekuti mari yavanenge vachitambira kana iri mulocal currency iri kubatwa neinflation. Nenguva diki diki mari iyoyo inenge isina value. So zviri nani kuti vanhu vawane zvavanenge vachitengesa kana madomasi kana zvavanenge vatengawo kana kunana South Africa vachikwanisa kutengesera vamwe. Asi zvakadaro ndinoona sekuti pare zvino zvakaoma nekuti tikutarisana nekuti agriculture nenyaya yeEl Nino gore rakapfuura vanhu vanakwanisa kurima zvinhu zvakawanda. So zvekutengesa kana zvanga zviri zvirimwa zvinobva zvadzikirawo. Naizvozvo kana machinge vasina mari wayo maUS dollars kuti vaende kana kuti kuSouth Africa vanotenga vadzote vachitengesa zvinenge zvakaoma.
Sekuona kwenyu amai Mutambasere, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvigadzirisike?
Hurumende haisi kukwanisa kubhadhara vanhu mari yakakwana. Nenhau yekuti mari iri kurasika munyika. Mari iri kurasika, tiri kurasikirwa nemari. Patinenge takatarisana neinterchange auction iya, vanhu vachitengeserwa, vanhu vemakambani vachitengeserwa maUS dollars nemari shoma. Zvakare, hatisati senyika takwanisa kugadzirisa nyaya yecorruption, nyaya yegold smuggling. Zvese izvi ndo zviri kuita kuti mari irasike munyika. Kana mari ichirasika munyika, hapana chinofamba. Hapana kuti mari inenge iripo yemasalaries. Tiri kurasa futi mari zvakare nenyaya yemabyelection. Hatiri kuona machabangu election ari kudeedzera mari dziri kusvika kuma $11 million. Imari iyoyo yekutingadai ichibhadhara vashandi vachiwanawo maUS dollars, vachiwanawo mari inokwana kuti vatenge kana chiri chekudya kuti variritire mhuri dzavo.
Takatarisa patiri kubva uye nemamiro akaita zvino, munoona sekuti hurumende inokwanisa kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi here?
Hurumende yatakatarisana nayo iko zvino haina, hatina tarisiro yekuti vangagadzirisa zvinhu zviri munyika nekuti havatodi. Nekuti zvimwe zvinhu dai vaida vaidai vakazvigadzirisa kare kare. Tiri kuramba tichingoona kuti tiri kuramba tiri musituation iyoyo, zvinhu zvichiramba zvichingoita worse and worse. Zvichititaridza isusu kuti hurumende iripo panguva ino havana hanya nekuti zvinhu zvigadziriswe munyika.
Chinovatadzisa kugadzirisa zvinhu izvi chinombava chii?
Mamiriro zvakaita iko zvino zvaitoda kuti ruzhinji rweZimbabwe vachitanga kubatanidza misoro kuti vatarise kuti voita sei kuti hurumende zvinhu zvigadzirisike. Nekuti pare zvino tatarisana nenyaya yeEl Nino, tatarisana nenyaya yekolera. Kana zvinhu zvikasachinja, gore rino vanhu vanogona, zvinogoneka kuti vanhu vachafa nenzara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe marapira, iwe marapira. Chati zvaone ndo kuti zvani inokambina. Inokambina ichiudza vanhu kuti chii, kuti tine majere anoti kana wavharigwa ubudi. Tine matare anofuma achifonegwa nezani PF kuti iwe majastriti pakati taura uchiti anoudzigwa zvokutaura. Ndiani achiri kuda zvinhu zvakadaro izvozvo? Zvikoro nhasi maticha ari kustrike. Ndiani anoda nyika yakaita saiwe? Munokambina muchiti chii? Makungoinda mberi chete muchingotyora kodzero dzevanhu muchinda makadaro. Hakuna anombokudai, ende munoziva kuti hakuna anombokudai. ZANPF dei machibvapo mhani. Hakuna kana chitsei nezvo, hakuna. Iwe unozviziva iwe.
Ini ndinowirirana nemurume ataura uyu achiti madii mambodana iye chamisa nachavangu. Movamisa face to face muchivabvunza. Vachibvunzwa mibvunzo vachipindura ipapo, vachipindurana tione kuti muri ari kuzviti ndiye ndeupi. Ndozvatiri kuda, vanofanira kubvunzwa ari pamwe chete.
PaStudio 7, ini ndinoona Israel seyaakuona maPalestinians seHitler Federation. Vaakurivhenja pamwe zvakaita Holocaust pamaPalestinians. MaPalestinians ane kodzero yekurarama. Endi taifunga kuti kuite two-state solution yekuti maPalestina ogarawo kwawo, Israel yogarawo kwayo. Ko izvi zvokuti Netanyahu unoramba kuti kuite maPalestinians ave nestate yavo ari kuti vati, uye tinongoona nokunzwa kuti vari kuvaka dzimba mulendi yemaPalestinians, uye vari kukudubura makuva emaPalestinians. Hapana here angakwanise zvokuita America ngaiwe decisive pane Israel. Israel haina waino you respect a pasi pano maone ndinoita nekuti inotsigirwa neAmerica.
Namuka sei vatananuka kwandiri nevamwe venyu Studio 7. Ndakanzwa painterview yamakaita na vachibaya vetriples vachitaura vega maonero avo decision yakaitwa nehigh court kuti vasange vari paballot papers. Ndinondishamisa ndisi kuti ndangasingatozivi kuti vachibaya ndiye mukuru wetriples muparliament. Saka high court yakazviona pati kuti chibaya is no longer a member of the people's team. Haru kundinisa kundikisa ipapo. Dai zvichiita vaigona kuvabvunza kuti tibatsirei vanhu vabatiri vanoda kubatsirwa neni. Kuti ndepapi panopruva kuti Chibaya is no longer a member of the people's team besides being organizing secretary of people's team.
Mukasi pastudio 7 apo ndakatikumbira kuti mutibvunziro rekumalaba anozviti chief justice kuti judgment yatawanda zvichapi angeimbaira pamusoro pachabangu iri kureva kuti kudii kana iye chibangu achirendera mberi zvaakuita toda tichizivo isu nekuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti mitemo chaiyo munyika musina ende justice chaiyo judiciary yacho iyi atoo machina zvayo.
Ndiri paJoburg ndakadzoka kubva kumusha January. Chokwadi musadero vanhu veZimbabwe kudzvanyirira vanhu hazvisi right. Zvakaipa zvikuru ende zvamuri kuita zvaakufanana nemunhu akazvitakura ane nhumbu inosvika pa9 manzi. Zvoda kuzoputika, chokwadi choda kuzozvarwa muZimbabwe. Saite maitiro akadaro, midzimu inotsamwa. Ndosaka vanhu veZimbabwe muri ikoko muchigara mwakangoti ane zvikwereti kuzikanwa ngeEuropean Union kuti mure zvikwereti, kuzikana naAmerica kuti mure zvikwereti, mure kungobetserwa mabetserero henyu inyaya yekuti hamukwanisi kugadzirisa utongi hwejekerere. Ichi chefainenzo chinonga chichiitawo zvacho chichinyepera vanhu veZimbabwe. Ichi chereserve bank chichinyepera vanhu veZimbabwe. Musadero, please inzwisisa ipapo, musadero. Nyika ngaiwe neutongi hwejekerere, tapota. Munogare piko imani wedu wei, musatidero.
Opa Studio 7 hapo, makadini henyu pa Studio 7 hapo. Zvanyanya vematare zvanyanya, zvanyanya. Hei, nzira yavotsitsivanhu, chengetedzai kuvhoti dzevanhu. Because izvozvisi hazvisaratidzi kuti mune tsitsi nevanhu kana kuti munodawo vanhu pamaitiro amuri kuita. Ende muri side rachabangu, chabangu zvinotoonesa kuti ari side renaPF. Mungamboendi side rachabangu. Ime munoona kuti shuwa shuwa anorikola vanhu vasiri vepati yake. Asi izvozvisi munomumiririra futi kuti vepati iyeyo vasakwikwidza. Kureva kuti izvozvisi muri kutotaura kuti opposition yatova chabangu kapa. Ndo zvamuri kutorevaka kuti chabangu ndiye watova neopposition party. Muridzi wayo haasi kutenderana nazvo. Sei vematare mechitaridza divi remuri zvisiri pamutemo.
Makadii hamavadikani. Hai, ndinewo zvinotondinetsa zviri kuitika zvenyaya izvi yekuTriple C. Ndopa pane hope yevanhu vese, vanhu vangangomira vakatarisa. Nawo masources acho angoboda nezvinhau hauchanzwisisa kutoti ndezvipi. Anhuvezi yangu yange rekugaya kutoti ko vachamisa zvavari kuona zvinhu zvinongoendera zvakadai ende kumakotsi kwati kusangana nachokubuda. Ehe, zviri kungoitwa zvazvo ndo mamiro akaita zanu, but haisi kudzora demo kai. Deno zvazvo agona. Ndachifunga hangu dai vachamisa vacho vachingoti vasara vacho muparliament vachiva vowithdrawa on this issue yekuti vanongoti vanoziva ndeve TCC kwachamisa withdrawai vobuda. Vanonge vachiziva kuti ndevachavangu vacho kana minima functions yasikuzikanwa vosara vakamira nachavangu wavo vachiona kuti ndiani anosara muparliament. Kana paine vanga vasara vari kwachavangu vanhu vobva vanyatsozivisa kuti oo tsori yakatopoya kudhara, mune mafactions asikuzikanwawo nesu tichivhota tichiteera. Saka chai chaizvo zvinogona kuitika ipapa ndo zvinyaya yenotiitikai yakatonaka yekutoti paliamend achamisa withdrawai posara pasina kana isarai pani mafakanzoona ndiana norosara nokondisira chavangu wacheo sikomasanywa nokuti isusu zvitara kuti harisorombo mutsipusi ndiye pakati chamisa ndopati kutera ipapo saka withdraw a withdrawing wechiripo kuti vakazozotoita mepo akuitiro tisara tini zvinenge pati nonzi chamisa tono ndiana sara ari secretary chenaro vachamisa wacho izvi pati
Ido dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Kenya inoti inoda kukurudzira runyararo mudunhu rekumawirira kweAfrica izvi zviri kuya kunyange paine kusawirirana pakati penyika iyi neDemocratic Republic of Congo neSudan idzo dzakatobvisa vamiririro vadzo munyika iyi dzichipomera Kenya mhosva yokudyidzana nevanopikisa munyika dzavo Uganda yakaendesawo Kenya kudare remuganhu renyika dzekumabuda zuva pakakava rekutengesa mafuta ekufambisa dzimotikari Tanzania yakarambidzawo ndege dzemuKenya kumhara munyika mayo ichiti yange yarambidza ndege dzayo kupinda nezvinhu munyika iyi gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika muKenya vamusalia mudavadi vanoti nyika yavo inoda kugarisana nedzimwe nyika zvakanaka hama dzevanhu vemuIsrael vakapambwa nechikwata cheHamas nezuro dzakapinda mudare reparamende zvine chisimba dzichinyunyuta nekukundikana kwehurumende kuti vasunungurwe izvi zviri kuya apo Israel yange yazivisa nezvokufa kwemumwe musungwa hurumende iyi iri kutatarika kubatsira vanhu vanodarika zana vachiri muutapwa muGaza makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitevenyura tiri kuWashington DC Gavina wekuFlorida muAmerica vaRon DeSantis vakazivisa nezuro kuti vabuda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo reRepublican Party musarudzo dzemutungamiri wenyika munambudzi gore rino izvi zvave kureva kuti musarudzo idzi kwasara vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nevaiva mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvedzidzo yepamusoro-soro yePhD paHoward University vaCalvin Manduna
ndikati kuRepublican Party kubvira pakutanga handifungi pane anga akatarisira kana tichitaurira naCash Talk kuti angakunde vaTrump vaTrump vanodiwa neruzhinji rwevatsigiri veRepublican Party nemavhoters avo vane besi yavo inovada vana DeSantis havana kunyanyokwanisa kuchinja mafungiro nemaonero evatsigiri vavaTrump saka hazvina kuti chamutaisa vakawanda tichiona vaDeSantis vachibuda tiri kutarisira kuti vaHaley vasara navo vachabudawo mwedzi unotevera hauperi vasina kubuda navo
pari zvino pano zvamwe zvamungaona zvingaitika here zvingatadzisa vaTrump kuti vave mumiririri weRepublican Party mumakwikwi waya
handioni pane zvimwe zvingavatadzisa kunze vakarohwa nemhene vakafa otherwise pakukwikwidzana ndiri kuona vaHaley vasara vachibuda and makesi avari kutongerwa kumatare nawo handioni achivatadzisa vanoita zvemaongororo enyaya dzemutemo vakati ivo makesi vaya ari kumatare nawo futi hakwanisi kuvatadzisa kuti vamire mumaelections ari kuuya
kana takatarisa amai Nikki Haley simba ravo mungati riri papi
simba ramai Nikki Haley rinenge riri pakureva nhema uye neku vakatsigirwa ne vanhu vanonzwe madonors emari ndokunenge kune simba ravo nekuti madonors ivayo emari vanenge vari kuda kuti vaedze kukunda vatrump nechero nzira yavakwanisa vanenge vari kutovadawo kupfuura vabiden maihaley asi maihaley paground havana havo support yakawanda ndo maonero andiri kuita uye ne mapolls anenge achiitwa achibvunza vanhu mumugwagwa kuti muri kuona sei anoratidza kuti maihaley paground havani nyanyodiwa nevanhu neruzhinji
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvedzidzo dzepamusorosoro yephd vacalvin manduna vange vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 munhau dzemitambo nhasi mumakwikwi eafrica nations cup gambia iri kutamba necameroon na 7 p.m. manherano ukuwo panguva imwe chete guinea ichitamba nesenegal nenguva dza10 pane mitambo pakati pemauritania nealgeria uye angola neburkina faso mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvenhau dzemitambo vabrian musekiwa
mutambo yanezuro ndakashokwa nekuona result yeIvory Coast anove ivo mahost and Ivory Coast inyika which is a powerhouse in soccer and also in masters yakarohwa 4-0 neEquatorial Guinea zvinhu zvakatotishamisawo kuti wai zvadaro ii timu yanachitarisira kuti even kunana semifinal or final yangachikwanisa kupinda then kwoitawo Nigeria yakahwina 1-0 neGuinea Bissau zvichireva izvo kuti mugrupu mavo Equatorial Guinea neNigeria ndo zvichakwanisa kuenda to the next stage but Equatorial Guinea is proving kuti itimu yakutosumuka panyaya dzenhabvu because last time yakapinda masemifinals and it looks like inyika yekuti even moving on haisi nyika yekuti ichatarisirwa pasi then kwoita magames aripo achatevera Cape Verde neEgypt Mozambique neGhana magames ati kutarisira kuti achakwanisa kubudawo the way tukashosvibude
pamitambo ichatambiwa nhasi munoona sei mutambo pakati pegambia necameroon
mutambo uyu I think it's an easy match for Cameroon. Gambia haizi strong semaonera ndakaita saka Cameroon ndikuona ichikwanisa kusora mapoints arikudikanwa kuti qualify for the next round even though Cameroon isina kuita zvakanaka pavakatamba nesenegal ndikuona ichikwanisa kuve kuita redeem itself kuti ikwanise kukunda Gambia yoqualify for the next round then kwazoitawo Senegal ichatamba neGuinea tichakwanisa kuona kuti zvichamira sei saka Cameroon kana pachitamba neGambia ndinokurudzira kuti ikwanise kutogohwesa zvibo zvika zvakawanda kuitira kuti ikahwina vanenge vapa 4 points neGuinea saka timu inenge ine zvibo zvika zvakawanda ndechakwanisa kuenda panext round saka Cameroon kana ichisvika Guinea ini ndigagambia ngaite Gambia nezvibo zvika zvakawanda
ko Angola neBurkina Faso
Angola neBurkina Faso ndirikuona Angola ndakafara nethe way yairikutamba bhora ndakafara nayo pa the last match payakatamba neMauritania it was a very good match saka ndirikuona ichikwanisa kurova Burkina Faso ichikwanisa kuenda futi kupa the next round
ko reMauritania neAlgeria
Algeria iri kutamba but Algeria very disappointed the standards because Algeria makare tinoziva kuti itimu inoproducer ma players ane mukurumbira vanana Mustafa Haji but if I was looking at my players ariko right now even Marius uya aitambira ne City ndikuona kuti hatenge kukura kunenge makomba anenge akumuremera Algeria ndikuona ichikwanisa kuenda pa next round
muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa ange ari parunhare kuMaryland muno muAmerica nestudio 7 Sezo ngu ya diapera, tumbota sa zange zirimu na uza nasi. Rimwe sangano revara rizi rinoti kusabudirira mneze zizu kwewa na wakawanda. Muno ngezirwe kutizu na zunaku mirasa kanaka mzikoro. Zimbabwe yotata rika kutika misa dora remunyika. Tashika kumakume churu mkwa chelicha nasi. Iwane suzi karima nira nasi apu tichukupaya zizime na uu. Ndiri mu Washington DC. Ndini tanono kawande nijiku siya imuru mauko Matt Chris Kande ne nauze isintepele.